Vatambi Ocean Mshure na Christian Pupa ve Dynamos, Dominic Chungwa we Caps United, Rodo Chinyengetere we FC Platinum na Clement Matao we Chicken Inn. Vapinda pavatambi gumi nemumwe chete varikurwira kutora mukombe we Castle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava. Vanoti Terence Dzukamanja, tichaona Mabhura na Quad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa Wakeps United. Chicken Inn ina Moses Jackson na Clement Matau, oyo akaita mukurumbira achitambira Motor Action nekutora mukombe wa Soccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurairidzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibairo yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari the Delta Beverages. Asi mutevheri wenhabvu vaTitus Goya vanotipa maonero avo.
Ndinoona Rodrick Chinyengetero ne kulida kwavakaita Platinum kuti vatore league ende anenge akatamba zvine mutsindo kupfuura mamwe maplayers. Ndotichionawo pane vamwe vakaita sana Ocean Mshure vanga vari vaitambo zvairiyevedza, asi ndinomira neye murume.
VaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndirikuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapindepo. Pana Dominic Chungwa, kwoita Ocean Mshure na Rodrick Chinyengetere. Ndo vandiri kutarisira kuti gore rino ndo vachange vachikwikwidzana vari vatatu vakadaro.
Norman Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.